ndinoita makainitiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyafokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda zvandiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuincluda nyaya dzemadrugs nesubstance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana, but kakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu ava vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support nefamily group counseling, which is something chandinoda kuzokwanisa kuimplimenta ndadzokera kumboti, because sema young person takawanda muZimbabwe but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbo creata maspaces yekutaura zvinotinetsa.